ikurudziro yatingati iri kungoenderana nemaringe nematauriro yekuti zvinhu ngazvirege kuitwa zvichimhanyiwa. Kurudziro iyi iri kuitwa asi mavhenda haana information yekuti ava nekadhi racho riri kutaurwa iroro ndekupi kwacho kwaari kuenda. Hapana purosesi yakaitwa yekuti mavhenda azive kuti after obtaining kadhi racho achazoenda kunoshandira kupi. Announcement yakaitwa necity of Harare haina zvayakataura maringe nenyaya yekuti wava nekadhi unoenda kupi. Saka ikurudziro semashorero ataingota purosesi rose yatiri kushora futi kuti ikurudziro isina udzamu, isina chokuita nezviri kuitika paground.
Tataura nemumwe mukuru wekanzuro ari kuti makaenda kukanzuro anosvika kuzivisai nzvimbo dzekuti munge muchinoshandira. Nhengo dzenyu dziri kumbozviedzawo here izvozvo?
Idea yekuti vanhu vachitanga kuenda kwachona kuri kutaurwa ikoko, iidea yakatotaurwa ndokunga mazuva maviri apfuura kuti zvawava nekadhi chienda uko. Asi tiri kuti aiwa, vanhu ngavangowana information kuti kana une kadhi number 1 kusvika pakadai uri kuenda pavending site yakati. Amavhenda afanwa kuramba achingofamba achingoteverera kuenda kumaofisi yecity council kundotsvagurudza nyaya imwe chete iyoyo. Vangadai vakaplana zvinhu zvavo esachewo yekuti paunongowana kadhi automatikali wautozva kuti tiri kuenda kundoshandira pawadzai vending store kana kuti pashumbo yaonda vending store. Zvino kana vachiramba vachitaura kuti dai tidzokai kumaofisi muzonzwa kuti moenda kupi, hamungomonga muoni kuti kuri kutadza kuti vana havana kurongeka imi.
Asi nhengo dzenyu dzakagadzirira here kunge dzichienda kunoshandira munzvimbo idzi tichinzwa kuti kune zvose mvura yavapo nezvimbuzi zviripo?
Taita tsvagurudzo mukoma musanyepegwa, hakuna mvura dziri koko, manyepo chete ndovachakonzeresa korera.